manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo kubvumbi 21 2024 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Bless Mzulu ndiri muWashington DC nchiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tinenge tasvika pane zvataitemerera ziya tichigone kunge tichisangana nemari iyoyo yebepa tichishandisa.
Governor weReserve Bank of Zimbabwe kana kuti RBZ vaJohn Mushayavanhu vanoti mari yose iri kudiwa yemazigi yapera kudhindwa.
Chitambiraika mari yenyu kumagarages kwefiwok hurumende iri kuramba. Right, saka zigi inherera haina mubereki. Saka kana mubereki wacho waramba kugadzi kuchengeta mwana wake mubereki enova hurumende. Oye isu chedu chiipa muchatodho ndine bere.
Asi vamwe vanoti mari iyi kupedzera hoko padehwe retsindi. Tichakupai zvabuda mitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Governor weReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mushayavanhu vanoti mari itsva yeZimbabwe Gold kana kuti ZIG yatodhindwa uye yangomirira kutanga kuparurwa nemusi wechipiri svondo rinouya. VaMushayavanhu vazivisa mashoko aya kubepa nhau reSunday Mail nhasi. Asi mari iyi yatotanga kukonzera gakava guru munyika vamwe vachiti kupedzera hoko padehwe retsindi asi vamwe vachiti inoshanda. VaMushayavanhu vanoti vane chivimbo chekuti mari iyi ichashanda sezvavakatarisira. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata chipangamazano cheReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya.
Zvakakosha nekuti kana makaterera mukanzwa zvanga zvakutomutsa bongo zvozvo muvanhu vachiti komari yebepa yacho iripi toda kuiona nokuti vanhu vanoda chavanobata muruoko. Saka ndinoti inini tinenge tasvika pane zvataitemerera ziya tichigone kunge tichisangana nemari iyoyo yebepa tichishandisa. Asi hazvinei nekuti mari yakanga nokuti mari yanga ichitoshanda yemazigi kutaura kuno iri kutoshanda.
Munorevei apa mukatsanangura?
Iriko mari yemuchadenga iri kutoshandiswa. Ndini ndakambotsanangura paya ndikati mari yakanga yawanda muZimbabwe imari yemuchadenga ndiyo yatanga tichishandisa. Yebepa iyi yanga yatosara shomanana zvokuti yakanga yakutongoshandiswa pashoma mumakombi kutenga pamisika. Ndo zvayanga yangosara ichiita nokuti yanga yasara iri pasi pechikamu chimwe chete kubva muzana, less than 1%. Saka ndinovimba kuya kwaichaita nedzikamu inenge yavapo zvinogona kunodzoredzera chimiro cheupfumi hwenyika chemari yedu yenyika. Nekuti izvo zvanga zvatosara zvaita kuti tanga tisina mari yebepa yekushandisa. Hachizvo chimiro chinotarisirwa. Tinotarisira kuti nyikawo inofanira kunge pamari yayo yekushandisa inenge iri yemusi yekubata.
Nyika ingade mari yakawanda zvakadii?
Zvikamu zvingabva pagumi kusvika pagumi nezvikamu zvishanu kubva muzana, 10 to 15%. Inganzi ndiyo mari yatingafunga kuti inga maringa tindi sirambiri senyika.
Asika va gwanyanya vamwari kuti mari inenge yatotanga kushaya simba tichitarisa zviri kuitika pamusika wemukoto apa.
Sekutaura kwamaita mukoto and kune vamwe vanomhanya kungoreva kuti mutengo wemari wasvika papi zvisinei nezviri kuitika pasi apa. Tinoona vanhu muzvitoro vanhu vari kungotenga nemitengo chaiyo iri pamari pamutengo wemari chaiwo chaiwo pabhanga guru rehurumende.
Avo vanga vari chipanga mazano chereserve bank of zimbabwe kana kuti RBZ vapersistence gwanyanya vachitaura vari parunare kuchina. Sezvo tichitema tina divi retakarerekera tabatawo nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nedurban university of technology muzvinafundo Gift Mugano avo vari kunzi nevamwe muzanu PF kusanganisira mutauriri webato iri vaChris Mutsvangwa ndivo vevamwe vari kukonzera kuti ZIG ishaye simba nematauriro avari kuita vachiishora.
Vamutsvangwa vari kutaura zvenhema vane shungu dzakawanda musoro mwavo. Kushaiwa simba kwemari yezimbabwe hakuna kutanga nhasi, kwakatanga 1997 musi wa14 November. Ndaitawa form 3 ndanga ndisika tozivi chinonzi economics ndechipi, saka havagoni kuti kushaiwa kwesimba kwemari kwemakore atakasangana namakore 26 tadosvika 27 years. Ndimugano ari kushoropodza nekuti pakati apa takarasikirwa nemari dzakawanda dzinonzi Zimbabwe dollars takabva nazo paindependence, tikauya paUS dollar rikashayika zvakanaka nekuti tanga tisiri productive. Tikaenda paRTGS currency, tikabvepo tikaenda paZimbabwe dollar local, tikabva tasvika manje taapa ZIG.
Nechikonzero chei muchidaro?
Dzese dzinongofa mari idzo dzine nhau yekuti hadzisiri backed neproduction, hakuna mari inosimba kana techiti tagadzira mari senyika totadza kuita production, nekuti tikasaita produce tichapesera tatenga zvinhu zvakawanda kunze kwenyika zvibudisa foreign currency, mari yacho yobva yatanga kuita crash pa black market, itasama rates. Chimwe ndechekuti money supply, mari inoprintwa munyika inakawandisa.
Zvinorevei mungajekesa ipapo?
Takaona Zimbabwe yanga iri number 1 pasi rese gore rapfuura pakuprinta mari, nekuti mari yedu yakawedzera ne 2000%, dzimwe nyika dzichiwedzera mari ne 10%. Saka izvozvo tikaprinta mari yakawanda anopedzisira marara, hapana mugare. Ini handina mushina anoprinta mari, handisini ndinomanaja central bank, handisini ndiri kubhadhara maroads ari kubhadhara namutuli nqwe, ishandisa macash. Sari zvambotari kueconomics, unogadzira mugwagwa necash. Chinotengwa necash ichingwa. Mugwagwa unoshandiswa inonzi long term finance, mabonds ndio anoshandiswa nongare 10 years 20 years kwete kugadzira road ungaotenga chingwa. Saka mari iyo yapo ama contractors uende pamusika mutema unotenga mari pa black market ma US. Saka chimwe hurumende yeZimbabwe dzigiri budirira izvo zvari kuramba mari yawe hurumende. Takavataura kuti kana ine mechitenda mari yenyu kuti inoshanda, right, chitambirai ka mari yenyu kuma passports, chitambirai ka mari yenyu pa duty. Vanhu pavanobuda kunze kwenyika vanotenga ma commodities avo kuma tax shop, ngavabhadhire duty neZIG. Chitambirai ka mari yenyu kuma garages kwefuel, hurumende iri kuramba, right. Saka ZIG inherera haina mubereki. Saka kana mubereki wacho waramba kugadzi kuchengeta mwana wake mubereki inova hurumende, ko isu chedu chiipa muchatodhongi nebere.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nedurban university of technology muzvinafundo Gift Mugano vanga vachitaura vari parunare muHarare. Sangano remubatanidzwa wenyika dzekumawirira reEuropean Union rinoti ndiro rinotenga maruva nezvimwe zvepamagarden zvakawanda kana kuti horticultural products kubva kuZimbabwe kudarika dzimwe nyika dzose. Izvi zviri kuuya panguva iyo vehurumende nezanu PF vachiramba vachichema-chema nerekuti zvirango zvakatemerwa nyika ndizvo zvapa kuti upfumi hugwadame. Mashoko eEU aya ndiwo anotaurwawo nehurumende yeAmerica kuti yakatemera zvirango vanotonga nedemo nekuita uori vakaita semutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Asi hurumende inoti zvirango izvi zvakatemerwa nyika nekuti yakatora minda kubva kuvachena ichipa vatema. VEU nemuzinda weAmerica muZimbabwe vanoti vanenge vari kumusika weZimbabwe International Trade Fair kana kuti ZITF uri kutanga svondo rino kuBulawayo. Mukuzeya nezvenyaya yekudyidzana kweEU neZimbabwe, tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nekambani yeUnderhill Corporate Solutions vaED Mahembe.
Zvinokudzwa kuti kune mukana uripo kuti Zimbabwe itengese zvinhu zvayo kuEU, ende mukana uyu wagara uriko kwenguva yakareba. Ndozvo zvekuti vanhu vanotanga kutaura nemasanctions, asi mukana uyu haunambogara wavharwa, nokuti hakuna zvetinoti Zimbabwe exports neimports hazvida kugara zvambovharwa. Changa takangovharwa ndechekuti pane mamwe makambani angaiswa pamasanctions nevamwe vanhu vangaiswa pamasanctions, asi zvekutengesa nokusatengeserana zvagara zviripo. Ende ndinotofara ndichiona kuti EU vari kuuya kuZimbabwe here, vari kuzama kutiratidza kuti ushamwari hwo huripo uye mukana uyo huripo.
Zvinorevei mungajekesa ipapo?
Zvinoreva kuti makambani edu muZimbabwe vanoda kutora mukana uyu, mukana wakanaka chaizvo, nokuti number one vari kuti kune chino chavanoti duty free, kureva kuti kana tinenge tichiita ikoko zvinhu zvedu hazvinenge zvisingaecharge duty. Number two vari kuti vanonzi quarter free. Quarter free ndeya yekuti havana limit kuti kana matipa zvakawanda zvakadai kana matekesa zvakawanda zvakadai chiregai. Saka mukana wakakura chaizvo kuti dekuri kuti vanhu muZimbabwe kunyanyanya veZimbabwe Trade Fair nevamwe vakatora mukana uyu kuti vakwanise kuti vanokwanisa vavo kuexporta vaexport.
Tiri kunzwawo veEU vachiti vanenge variko kuZITF gore rino. Musika uyu wakakosha zvakadii weZITF?
ZITF yakakoshesesa kuti vanhu vanatsokunzwisisa kuti wakosha sei. Topa kunzwisisa kuti chinonzi World Trade Organization ino unova iyo totongoti bato rakaitwa United Nations kukurudzira kutengeserana pakati penyika uyezve kutengeserana munyika. Saka ZITF iyo inofamba nedozvo iroro kuti tiwane kuva netrade kana kuti kutengeserana pakati peZimbabwe nedzimwe nyika. Saka ndo panotatsokutaridzwa zvinhu zvese zvinogadzirwa muZimbabwe zvinenge zvine mukana wekuti zvitengeserwa muZimbabwe imomo, asi kunyanyanya zvinenge zvinotengeserwa kune dzimwe nyika. Saka kana tikakwanisa kushandisa mukana yakadai seizvozvo, zvinoreva kuti vanenge vachida kutengawo zvinhu muZimbabwe vanouya vachizviona, yatoti showcasing, voona vachizviona kuti muZimbabwe unogadzirwa zvinhu zvakanaka kudai vokwanisa kutenga.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nekambani yeUnderhill Corporate Solutions vaED Mahembe vachitaura vari parunare kuSouth Africa. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mukuru wechitendero muIran Ayatollah Ali Khamenei vatenda mauto enyika yavo nekwavati kubudirira kwaakaita nekutumira ndege dzemhando yemadrones kuIsrael uye kudonedza zvombo zvakakandwa neIsrael munyika mavo. VaKhamenei vasangana nevakuru vemauto enyika yavo nhasi. Nekude rimwe divi, Israel inoti yakakwanisawo kudonedza zvombo zvakawanda zvakakandwa neIran munyika iyi. Iko zvino tochienda kuna Taboka Ncube achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Ndino kugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesvondo rega rega chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro navaLook Mugobo, avo vakatanga sangano rinobatsira vechidiki nevamwe rinonzi Chipinge Vulnerable Children Intervention Program. Ngatinzwei vachitsanangura.
Organization yedu iripo kuedza kuti vana navana chirikadzi nemayuthi tivaitire zvinhu zvekuti vashandise maoko avo. Takaenda kuona kuti mayuthi edu mazhinji vakuita maningi zvindu zviya zviri ngatinge chirungwa donoshona tikati abstract zvindu zvekuita zvisina maningi maoko mukati saka takaenda kuona kuti vadzidzisa kuti zvakakosha kuti vashandise maoko avo
pane mabasa akaita sei amuri kuvadzidzisa
ngatitore typical example yekwedu kwatiri petinoshanda tiri kuchipinge uko Chipinge injimbo ine miti yakawanda mawaitera magum tree zvekuti tinofunga kuti susuka vana vakomana ava nevasikana tinoda kuti vashandise maoko avo kuita zvekunatsira fenicha vari vasikana nevakomana vachiita zvekusona izvi kugadzira sipo kugadzira kobhura zvinhu zvakaita saizvozvo zvavanokwanisa kuita ndo zvatinenge tichivadzidzisa semuenzaniso
vana vabatsirika vawanda sei kana kuti vese vagona kubatsirika nesangano renyu vawanda sei uyezve ndezvipi zvimwe zvezvinhu zvamakatarisira kuti munge muchiita munguva inotevera
pari zvinezvi nekuti organization yedu ichiri diki tine vana 10 vari kuenda kuprimary vatiri kubhadharira maschool fees kuvakomana tine almost 20 vatiri kushanda navo vana mai tiri kushanda navo vanosvika 20 saka kune vakomana nevasikana vatinoti mavulnerable youth ava nevamawidrow achiri able tiri kushanda maningi navo tichipa inonzi psychosocial support zviya zvekutoonana navo totaura navo teinzwa zvavanofunga vari vakomana nevasikana teidiscusa navo matopical issues teitaura navo teivapa guidance and counseling ndo kwatakanyakurerekera ikoko asi nekuenda kwenguva definitely tinoda kufunga maningi ngebig program yatinofunga ndiyo inonzi YEP youth education pack
zvichida pane vamwe vakaterera vangadawo kuti vabatirane pamwe chete nemi vanogona kukubatai sei
vakasununguka chaizvo chaizvo kutibata noti nesaling mari asi nemaidea chaiwo chaiwo nekuti zvekubatsira izvizvi hationi zviri zvinhu zvekuti ungati ndoda kuzviita ndiri ndega saka tingavada stiri kuti vatibate vanotibata veishandisa foni inoti +26378563642 kana kuti +26378756524
ndeapi mamwe mashoko amungada kusira vatereri tichitarisa basa ramuri kuita iri uyezve kurudziro yamungapawo kuvamwe
ndingada kupedzisira nemashoko anotika muupenyu zvakanaka kuti zvidiki zvatinazvo izvozvezvo togovanawo nevamwe ngechirungu ndingangoti need to be very unfortunate kuti munhu wodya sadza uri wega mamwe vachishupika kana kuti vasina zvavanoita saka ndaida kupesa nechitika mawidows edu shirikadzi dzedu idzi nemayouth edu atiri kuona nhasi unoyo tikavatsvakira zvekuita belief yedu ndeyekuti definitely vanokwanisa kushandisa maoko avo then mitoriro kurovana nezvatinoona zvese zvekuita musikanzwa zvinopera nekuita zvishoma because tinenge tadzidzisa aculture yehard work hard work ndiyo culture yatinoda kuti mayouth edu vangaramba vakaibatirira kuti nyika yedu ibudirire
kwanhasi togumira pano manzwa hurukuro yataita nava Luke Mugobo avo vakatanga sangano rinobatsira vechidiki renevamwe rinonzi Chipinge Vulnerable Children Intervention Program ndinokutendai vateereri kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi tinokupai zvekare chimwe chirongwa chevechidiki sondo rinouya ini ndini Tavakancube ndiri muWashington DC
tinotenda taboka iko zvino tochienda kuna tanonoka wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum
Jesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu munondipa simba
Manheru akanaka vatereri ndinokuchingamidzai muchirongwa cheyu chezvechitendero Nhasi ndinokupai maaudio amakatumira kuchirongwa chino muchipa pfungwa dzenyu pamusoro penyaya yechitendero chechikristu nezvechivanhu
Ngavarege kutaura vachiti varungu vakatiunzira umwe mwari Mwari akasika denga nenyika napasi. Haana kusika denga nenyika napasi rewarungu. Haana kusika nedenga repasi rewatema. Zinyota wane Bible kuti kumaund Sinai. Kwa kabuda murenje mana nezuhuta. Zakajiwa na wana wa Israeli. Munyika menyu muno mu Zimbabwe. Makanga mchuwani kwa kumutusi na zita. Sadzaraiwani kwa pamuti. Kuchikomo cha matwe jeni. Chiripo nasi. Wa matipelele ni sauta. Kwa itaura Jehova Mwari. Asi iwo wakati midzimu yao. Nekuta wana kunge wachiziwa. Kuti midzimi yoyo ya itaura kupi. Nasi tinoda kuchiti watu uze. Iwo mai awa kuti. Awana eremu niwe zinza. Aremu ariwe wadzimu wao. Aita ora pa matojeni uya angawa batsiri kuti pa makumwe pa matojeni pataure. Awane ere umwe ama ye mizimu yao yakange ichibuditsa sadza kumuti usina zita. Vando taura naye ando uchirashe sadza iri ruriwanikwe. Jehova Mwari mumwe chete baba. Asi nawe ye mizimu nemitupo ya wataura iyo. Werengai pana wa Roma chapter 1 verse 21 kuenda ku 29. Ndangani chida kutaura zvikuru pa verse 22-23. Inoti, kunyangu waiziwa Mwari, awana kukudza Mwari sa Mwari. Asi wakatotora Mwari kuwachimuita mfananidzo wechinhu chinofa. Wakatora Mwari wachimuita mfananidzo wemunhu anofa. Mfananidzo wemunhu anofa ndio panowanikwa midzimu nekuti midzimu inowanikwa pamunhu akafa.
Magadimu koma tanoka. Ini maonero angu ndekuti bezu chinzi zviri kuenderana zvitendero izvi. Tingadai tose mazuva ano takuendesa nyaya dzidi kuna Jesu Kristu. Because iyeye msika wano wanoti ndiye msika wano wanotumira nezvinhu. Akazviramba akatumira Jesu aona kuti nyika yavora nezvivi. Jesu akauya akafira nyika. Jesu ndiye akazoitira kuti shoko richifamba richisvika kuAfrica. Nekuti wakazotisira shoko muna Matthew chapter 28 verse iria 19 na 20. Inoti endai naizvozvo mudzidzise marudzi ose mbabhabhatidze muzita rababa nerimwana komana nerimweya mutsvene.
Nauya taurwa iwe zvechitendero namuzvarawo ataura kuti tinotenda kwadzimu wedu ndiwo chokwadi chaicho ichocho. Izvi zvivau izvi ndezvekubatira pamusoro. Ndichiri kuyeuka rimwe gore nishandira umwe muchena akandiudza kuti African, that's why muchisuffer more. Makarasa chitendero chenyu mukada chevamwe, saka muri kunyanya kutambura. Isu tinokoshesa midzimu yedu. Tererai makare kare kwaibikwa mukwerera. Mvura yainaya zvakanaka. Kukaita matenda, woenda unobvunzira masviki. Chero nguva yehondo chaiyo. Vaienda kunobvunzira kumasviki, rotofamba sei. Asi nekuda kwekuti vachena vaida ufumi hwedu. Wakazoona kuti simba rewanhu hakutirikwanisi. Ngati varasise chitendero chavo. Tikavarasisa zvatiri kuda zvinana godi nemombe neupfumi hwese hwemunyika muno. Vanokwanisa kuzvitora. Ndo zvakaitika. Ubvo vatipa izvozvo.
Kana tete vataura nezvechitendero chechivanhu. Eya, vanoziva chokwadi. Ini ndinovatsigira. Nekuti chitendero chedu chaitona mata zvokutoenda kuna Mwari. Tikatarisa iwo kuchecha vechikrishaniti vanochengetedza mitemo inogumi. Isu isati vauya kuno nechikrishaniti kuAfrica mitemo inogumi taingoitevedza.
Ndoda kutsigira hangu mufundisi chavasarira vari kutaurwa nenyaya yechikristu netsika. Pane pavasirira. Ichi kana iri nyaya yechivanhu chainonetsera ndechekuti izvozvi hakuna achaziva kana kugona kuchiita chivanhu chacho nemazvo.
Vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana muine mibvunzo kana zvamunoda kugovana nevamwe vateereri, tumirai maaudio enyu kuwhatsapp number dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya apo ndichikumunzirai chimwe zvechirongwa chezvechitendero. Ndichikusarisai nemufaro. Ndini wenyu Tanonoka Wande, ndiri kuVOA Studio 7, Washington DC.
Tinotenda tanonoka wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Munhau dzemitambo tochimbotarisa zvabuda mumitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Highlanders yarohwa 2-1 neChicken Inn. Dynamos yarohwa Tel 1-0. Manika Diamonds yarohwa Capes United 1-0. Wange yaita Mangange 0-0 neNgezi Platinum. Bulawayo Chiefs yarohwa Simba Bora 1-0. Muguzia nezvenyaya yemitambo yatambwa nhasi iyi, Tabata Nyanzvi mnya dzemitambo momoyo akambotambira chikwata cheCapes United neBaimo, tikatanga nekumbunza nezvemutambo weDynamos neTel 1.
Iko zvinezvi nemafambiro anga achiita maresults eDynamos zvakasingafadzi. Vanotungamira chikwata vanga vasiri kufara, masupporters vanga vasiri kufara. Saka dai kuri kunzi nhasi havana kuwana result yavawana yekukunda yoiyi, dai tiri kutotaura imwe nyaya izvozvi. Nekuti vatsigiri vacho havana patience, zvekumira vachimirira izvozvo havana. Ende uyewo Dynamos setimu hombe kwairi kwacho kwainga iriwo palogo hazvinyatsoratidzira ukuru weDynamos. Saka ndinoti result yakanaka chaizvo kunakaka nekuDynamos uye nekubhora rese remuZimbabwe.
Totarisawo mumwe mutambo wanga wakatarisirwa nevakawanda pakati peHighlanders neChicken Inn.
Mukadzitarisa timu idzodzo munoona kuti dzagara dzichingonetsana gore negore. Idhabhi. Saka nekuti dzese dziri kubhuruwayo bhora iroro ragara rinonetsa. Vakomana vanenge vachigara munzvimbo imwe chete vanogara vachitaura nezvebhora iroro. Saka kuti unyatsoti inenge inokunda imwe ndeipi unoishaya. Asi nhasi vechikenini zvavo mukatarisa pavanonyora paya panonzi paTwitter yaakunzi X zviya, mukatarisa hendo yavo yechikenini vanga vachingoshoropodza Highlanders kubva nezuru pakuswera kwanezuru ndingangoti sondo rese. Asi ndazongofara kuti vakwanisa kuzadzikisa nekukunda kwavaita Highlanders. Asi mutambo uyu kazhinji kacho unongoenda kwese. Saka ndinodayira kuti changunyanya kurwadza ndechekuti vakoma vaHighlanders ndivo vanga vari pahome uyezve vanga vatanga season zvakanaka namurayiridzi wavo mutsva Kaimba.
Totarisawo Capes United yarwa zvakare neManika Diamonds 1-0. Zviri kufambawo sei Capes uku?
Capes ndingati gore rino yanga yatanga zvakanaka, asi nyaya inoyanyonetsa kuCapes ndeyekuti havana iye yatinoti consistency. Havakwanisi kuramba vachitamba zvakanaka svondo rino nerinouya nerinouyazve. Vakatamba zvakanaka svondo rino rinouya vanogona kutadza, vakatamba zvakanaka svondo rino rinouya kune. Saka haisi timu yekuti mungatomira muchitemba kuti timu yedu. Uyezve kuCapes nhau dzemari ionei dzakati nyararei, asi kazhinji kacho mukaona yatanga kudyiwa kunogona kunge kune zvimwe zvaakutotaurika kuseri ikoko.
Nyanzvi munyaya dzemitambo momoyo akambotambirawo chikwata cheCapes uye cheBaimo achitaura ari parunare muHarare. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Governor weReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mushayavanhu vanoti mari yose iri kudiwa yemazig yapera kudhindwa yangomirira kuparurwa svondo rinouya. Asi vamwe vanoti kudhinda mari itsva uku kupedzera hoko padehwe retsindi. ZITF yotarisirwa kutanga nemusi wechipiri veEuropean Union nemuzinda weAmerica muZimbabwe, vachiti makambani anobva kunyika idzi anenge ari pamusika uyo. Sezvo nguva yedu yapera, regai tichikusiyei mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele, asi musakanganwe kuteerera chirongwa chedu mangwana nenguva dza7 PM.
Soku isika tisenda bakuvhi
VOA Ndebele.